mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 8 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuwa nesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini tanono kawande. Ndiri Washington DC ndichiti ezu noe zuri mchirongwa chanasi. Vanu vafane chirwereche COVID-19 muZimbabwe. Vave maza na mana anema kumimana neva tana tu 446. Rimwe sangano rakazvimirira robatsira vanu kumasvingo. Vebato re Democratic Party muAmerica vari kukurudzira kubviswa pachigaro kwava Donald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane makumi mana nevatanhatu 446 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevashanu. Vanhu vana vakafa kumashonaland west, vatatu vakafa kumasvingo, ukuwo matunhu eBulawayo, Midlands nemashonaland east akarasikirwa nevanhu vaviri vaviri. Manicaland nemashonaland central dzichirasikirwawo nemumwe mumwe. NeZuro vanhu mazana masere ane makumi manomwe nemumwe 871 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevasere 108 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland west ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevashanu 18,675 vapora munyika vachiita zviuru gumi nezviviri zvine makumi masere nevatatu 12,083. Sangano reMasvingo Center for Research Advocacy and Development kana kuti MACRAD rinoti rine zvirongwa zvakawanda zvokubatsira vanhu vedunhu iri. Panguva ino vanhu vakawanda vave kutambura zvakanyanya nekuda kwekunzi vagare mudzimba munguva yekurwisa denda reCOVID-19. Mukuru wesangano iri vaEfrem Tombeni vanoti sangano ravo riri kunzwa vanhu vakawanda vari kuchema-chema kuti kodzero dzavo dziri kuchorwa zvakanyanya vari madzimai. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Panguva ino pasi rino rakatarisana nechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMasvingo, takawana nyaya dzokubviswa kwevanhu pavanogara nekupiwa kwematsamba evanhu kuti vabve munzvimbo dzavanogara pasina kutevedzerwa mutemo.
Muungapa here muenzaniso wenzvimbo dzamakabatsira imo mudunhu reMasvingo here?
Takaona kuti kuchiredzi South, kuchilonga, vagari vakawanda zvikuru varoda kubviswa kuti paitwe nyaya yebundo kuMasvingo Rural, kuClipsham, kune mamwa vakatosevhiwa nemagwaro okuti vabve zvisingazikani kuti vanoendepi, vagari vasina kumbobvunzwa. Tikaonazve kuti kumwenezi vagari vakazongoona misha yotsva pasina zvavamboziva. Kugutsa ruzhinji kune nyaya yevagari vanosvika 52 vari panze kubva muna July vapisirwa zvinhu zvavo vachitorerwa minda yavo.
Sesangano, mungatudza kuti rubatsiro rwamuri kupa rwakaita sei chaizvo?
Sesangano, isu taikwanisa kutsvagira vagari ava chikafu, kuvatsvagira mamaski nemasanitizer nokuvatsvagirawo kumatende akabva kusangana reIOM. Wagari ava takakwanisazve kuzovadzidzisa kodzero dzavo maringe nenyaya yeminda, nyaya yokugara.
Ndianani vamaishanda navo kuti mubatsire vanhu ava kuti vanzwisise nezvekodzero dzavo?
Takakwanisa kuita izvi nesangano reMinistry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Takakwanisazve kutora veZimbabwe Human Rights Commission. Tikakwanisazve kubetserwa neveZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vagari ava vakwanise kukwidza nyaya dzavo kumatare. Uyezve sesangano taipa masidzi nemagardeni kuvamadzimai ari kumaresettlement areas.
Chinangwa chenyu changa chiri chekuti vaite sei apa
kuti vakwanise kubetsereka nemagardeni vachitengesa, vamwe vachisenisa muriwo wepamba? Uyezve panguva ine kurima taakupa madzimai avo anorima mbeu dzatingati dzechiwanhu dzakaita semhunga, rapoko, nzungu, kuti vanhu vechikadzi vakwanise kuvawo nezvavo, vaite zvinobatika. Vanhu vechikadzi vakwanise kuva nemarights avo atingati kodzero dzavo kunyaya yeminda. Uyezve kuti vakwanise kuita izvi vachirwisa urombo kumunhu wemunhukadzi.
Mukuru wezangano reMasvingo Center for Research, Advocacy and Development vaEfrem Mutombeni vari parunhare kuMasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Vari nengo yebato reMDC Alliance vakuda kwashe basikiti, vanoti vasiya zvematongero enyika zvichitevera kukunda kwakaita vaDouglas Monzora musarudzo wemutungamiri webato reMDCT svondo rapera. Vabasikiti vanoti vatora danho iri nekuti havadi zvavo kushanda navamonzora, vachiti zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekutungamira MDCT zvave pachena kuti MDC Alliance yave kutungamirwa navamonzora nekuda kwekuti ndivo mutungamiri weMDCT. Vabasikiti varamba mashoko ekuti MDC Alliance ibato rakazvimiririra, vachiti kuratidza kuti MDC Alliance haina masimba, yakadzingwa pamuzinda webato reRichard Morgan Tsvangirai House, uye nengo dzeparamende pamwe nemakanzura vape pasi peMDCT. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reMDC Alliance sezvo mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vange vasiri kubatika. Vasati vamba bato ravo, vabasikiti vaimbove nhengo yeZANU-PF uye vakave gurukota redunhu reMasvingo vasati vadzingwa muZANU-PF, izvo zvakazoita kuti vaende kuZimbabwe People First. Vabasikiti vanoti vave kumbozorora mune zvematongero enyika. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chataingoziva ndechekuti leader weMDCT ndiye president wealliance, ende ndozvakamuramba zviripo. Saka ini ndaitaura nevamwe vangu ava, aiwa vakomana, chiregai kuramba muchirota, ngatichiitai rebrand, ngatichiitai rebrand. Saka vamwe vanongoramba vakamira ipo.
Saka zvava kureva here kuti vabasikiti vave kushanda neMDCT yavamonzora?
Aiwa Jonga, handina kuti tava kushanda neMDCT, ndati MDCT ndiyo inongotungamirira MDC Alliance. Saka president weMDCT ndiye president weMDC Alliance. Ndozvaenge vachamisa chatanga. Asi nhasi nekuti azochinja izvo, ini ndati aiwa, handitadi kuva nhengo yaMonzora nekuti Monzora ndiye president weMDC Alliance iko zvino. Tisa hagoni kuita president weMDC Alliance atiri presidendi weMDCT. Political agreement yatakasainira takatoramba izvozvo hazvisiri korekt. Vakatamisa vaifanira vakabranda. Tatakati ngatichiitai rebrand, Alliance ichimira yoga, MDC zvayava nada kupenda Monzora. Saka vamwe vangu vakaramba vachiramba kuti titinongova MDC Alliance. Saka ndikaona kuti zvope izvo handidi kuzijoina kuramba ndiri mukosa. Vanhu vakuru vaita sesu tingarota kuti Alliance yarunda kuMDCT hazvisiri correct. Saka ndikati rega tichibva zvangu kualliance yacho ndochigara zvangu kumunda ndichirima. Hatisiri kusa Douglas Modzora, ndakubveda Douglas Modzora. That misunderstanding should be clarified. Ndiri kuti I am no longer part ye alliance MDC iyo yava kutungamirwa naDouglas Modzora izvozvino.
Tinonzwa veMDC Alliance yavachamisa vachitaura kuti ibato rakazvimirira.
Hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo Jonga, isu tavanhu vakuru hatigoni kugara nhema dzakaita izvozvo seizvozvo. Kana chamisa achida kuita pati yake, kunoita pati yake apa. Kumutsigira akamira oga. Kana achida kuti ipati yepati yaDouglas Modzora, aiwa inini ndinorambira akazvo. Haugoni kuita president wepati ina Modzora. Kuti pati imwe inoita mapresidenti maviri hazvisiri izvo. Nyangwe yavaiti yavo harvest house yainzi ndiyo headquarter yeMDC Alliance iko zvino iina Modzora. Saka chavanozoramba chii, naMP ari kupalamendi atari paZora haasingati waitisa. Saka tinozoramba chizvi yeMDC Alliance chii?
Saka zviri kureva here kuti vabhasikiti vasiyana nezve matongerwo enyika?
Vabhasikiti iko zvino havasiri mubato rezvematongerwo enyika. Kubva nhasi pavangobuda muMDC Alliance, vabhasikiti havasiri kuone zvematongerwo enyika. Aiwa itoona kudhamuka tichitorema zvedu hapachina bato randiri, nekuti randa handiri rakaana Modzora.
Saka imi maonero amunoita ndeipi nzira ingagadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika mumapato iwayo kana mapoka maviri eMDC, kuti MDCT neMDC Alliance?
Hakuna mapoka maviri Jonga. Poka rimwe riripo iMDCT ndiyo ine MDC Alliance. Vanga vari kualliance zvesu vasingadi kuramba vana Modzora munobuda panze. Kana muri mutete muchimbozvitepisi Alliance mune muri kwaModzora. Kana moda kuita zvitsva munomira moti aiwa isu tavaichititsva. Nekuti politika hazvinge ino MDC Alliance inotaura izvozvo. Ndosaka Modzora atishandisa atinga vanhu. Saka hazvitei tiri kuti vanhu varambe vachingonyengerana nechii chisinge chisipo chisinge chiripo.
Avo vange vari vakuda kwashe bhasikiti vaimbove nhengo yeMDC Alliance vari parunhare kumwenezi naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera bongozozo rakaitika paparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill nemusi wechitatu, apo pakafa vanhu vana, nhengo zhinji dzeDemocratic Party dziri kukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vabviswe pachigaro. Mutauriri weparamende amai Nancy Pelosi vakaudza vatori venhau nezuro masikati kuti mutevedzeri wavaTrump vaMike Pence vaunganidze makurukota ehurumende vabvumirane kubvisa vaTrump pachigaro vachishandisa mutemo we25th Amendment uyo unotsanangura kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika kana makurukota ehurumende vabvumirana kuti mutungamiri wenyika haachakwanisa kuita basa rake sezvinotarisirwa. Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaTrump vasarirwa nemazuva 12 vari pachigaro, zvinoreva kuti hapasisina nguva yakakwana yekushandisa mutemo uyu.
Mutemo uyu wakaiswa mugore ra1812 pakanga paitika zvakanga zvaitika ipapo purezidendi achinge ashayika pasina masimba anga ari mubumbiro romutemo okupa vice president kuti akwanise kubata masimba. Saka mutemo uyu wakaiswa uchiva chinangwa chokuti kana president aonekwa kuti haachakwanisi kutonga, president haachakwanisi kushandisa masimba ake zvakanaka, vice president namakurukota president vanogara pasi vowirirana kuti vice president ungatova masimba here. Saka zvinobvira pamakurukota apresidendi navice president, nokuti ndivo vanonyanya kuziva, vanofanira kunyanya kuziva president kuti uchiri kukwanisa here kutonga nokushandisa masimba aanenge ainawo. Saka mukuru mukuru wekutungamirwa kutungamidzwa panyaya idzodzo ndivice president, nokuti vice president vanofanira kunge vachionana nana president zuva nezuva, wozogarawo pasi nemakurukota apresidendi kuti munozviona sei zvinoitwa napresidendi, uchiri kukwanisa here kutonga, pane zvaaita here. Panodiwa humboo, hapadiwi zvokungopomerana, panodiwa humboo hwokuratidza kuti purezidendi haachakwanisi kutonga. Mutemo wacho pawakanyorwa hauna kuisa zvakawanda wanda zvingakwanisa kubvisa purezidendi, zvokuti pamwe purezidendi unousimbe kana kuti purezidendi uri kunonoka kuuya kubasa. Hazvina kunge zvamboiswa imwe zvakangoiswa kunzi purezidendi akaonekwa kuti haachakwanisi kutonga, pamwe nouhwere, pamwe kuda wakungopota achingoita zvimwe zvinhu, pano kunogona kubviswa. Zvabvira kuna makurukota ake navice purezidendi, vakabvumirana vozozviisa kuhouse of congress kuba representative vondozvivhotera ikoko.
Zviri nyore zvakadini kushandisa murayiro uyu, mutemo uyu?
Zvinoti remei, nokuti tikatarisa pana vatrump izvozvizvi, humboo chaihwo chaihwo kuti vakonewa kushandisa masimba avo hunogona kushayikwa, nokuti vanenge vachimiririrwawo namagweta avo kuti ndapapi pamaona chaipo chaipo kuti havachakwanisi kuita basa ravo, nokuti zvakaitika zvakaipa chaizvo. Mutemo unogona kushandisa asi hazvirevi kuti unobudirira, nokuti vatrump vanenge vaino mukana wokukurukwidza havo kuti ndiratidzei kuti ndapapi pandakonewa kushandisa masimba angu, asi kuri kuti pavava varivo vatungamiriri avanhu kuenda navo kuus capital kune zvakazondoitika izvovainzi vakonewa, vakangoti vanhu indai ikoko, vasina kunge vazotaura kuti indai muno putsa indai munopinda. Saka handinyore namazuva asara zvekare, kuti pasara mazuva anosvika mazuva gumi namatatu chete kuti vatrump vachibva, zvinhu zvinogona kunetsa. Asi kana mutevedzeri wavo vamike pence vakati ngatiindirire mberi, zvinogona kusvika pazvinosvika, zvinoenderana nokuti ivo vatrump vazvikwikwidza here.
Nezuro vatrump vakange vava kutaura kuvabatsiri vavo pamusoro pekuzviregerera mhosva dzese dzavakapara, munozviona seizvi?
Zvino zvino inoita izvozvo kuti munhu azviregerere mhosva dzaanenge akapara iye. Handioni sokuti mutemo iwoyo vanawo chisho zvavangangoita kana vachida kuregererwa mhosva pari zvino pamazuva asara vari muhofisi mavo, ndezvokuti vanokwanisa kuti nebasa roupuresidendi handicharikwanisi. Kana vachinge vanatokutaurirana navice president kuti panozopinda vice president paya mazuva gumi namatatu asara iwawo, vice president ndiye unozogona kuvaregerera. Ivo pachavo havakwanisi kuzviregerera mhosva dzavakapara ivo namasimba avainawo.
Nezviro zvekare vaJoe Biden vakadoma chikwata chavo chavanoda kuti chifambise bazi rezvemutemo reJustice Department. Munofungei nevakadomwa kuva Attorney General vaAmerick Garland?
Vagaland munhu unenge unogona basa racho, waidiro akatombowana basa iroro nguva yavaObama, asi havana kuzokwanisa kuvhoterwa kusenate nokuhouse of representative vatore basa iroro. Munhu uya unotonga zvisina fevha mukati, munhu uya usina kunge akanzi ndiwe kupati yamarepublican kana kupati yamademokrat. Saka vatevedzeri vavo zvekare, vanhu vakambotoshanda muhurumende yavaObama, vari vanhu vakanzi tinoona kuti paiswo wechidzimai wechirudzi ava mamainority ava, zvinova zvinhu zvitsva muhurumende yeAmerica kuwana vakadzi vanokurudzirwa ikoko, kuwana maminority vanokurudzirwa ikoko. Asi vanhu vaiswa mubaziri rezvemitemo iri, iye hanzvicha izvi chaizvo, dzinotozikamwa dzinomukurumbira, dzine dzidzo dzozoita maskills pamwe chete neexperience inozikamwa kuti basa ravo vanoriita nomazvo. Saka zvinhu zvatinokurudzira chose vaBiden kuti varambe vakadaro pavanotsvaga vanhu vaanotonga navo yavo.
Avo vanga vari muzvina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Financial Gazette rinoti kurambidzwa kwevanhu kufamba famba kuri kurwisana nekupararira kwecoronavirus kana kuti lockdown kuchavhiringa mabhizimisi pamwe chete nokunonotsa kukura kwezveupfumi zvikuru sei kana lockdown ikapfuura mazuva makumi matatu. Chronicle rinoti vagari veguta reBulawayo vachange vachibhadhara mari yemitoro yakapamhidzirwa mushure mekunge hurumende yabvuma bhajeti reguta iri regore ra2021 rinoita mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kanaka wana jonga kandimire wana blessing zulu wana plastic jeremiah veze tinoda kukutenda ine nhau dzemunotipa dzechokwadi nindiri pakutaura pane munhu ataura nhasi mambakwe makuseni achitaura achiti ari kucape town anga achitaura nezvemamiro akaita pabhodha pabhodha pakamira kuipa but haisi mhosva yevanhu vari pabhodha vari kuda kuuya kusouth africa. Mhosva iripo ndiye hurumende yedu inotonga nechisimba inotonga zvakaoma zvekuti haitombodiwi kuti vanhu tese tirarame. Ivavo ndo vari kutikonzesa kuti vanhu vajambe bhodha vachiita nemwedzi wese kuya kunotsvaga mafuro manyoro. Hakuchisorinawo mafuro manyoro kuna kusouth africa but zvinotori nani than kuzimbabwe. Saka uyo munhu ari kuti kwanzi vaichemera kuenda kuzimbabwe kudii munhu aungakanga haungarasi musha wako munhu haufaniri kurasha musha wako kana kurasha hama nekuda kwekuti kwaita chigwere. Tagarisa kana munhu ukagarisa usina kuenda kumusha unofanira kuenda uchinoona mhuri dzako uchinoonawo pamba mudzimu weshiri uri mudendere. Saka ndinoti vanhu vose vari pabhodha dei hurumende dzataurirana South Africa woyabvuma kuti Zimbabwe yaka haina pane zviri kunetsa muzimbabwe zvematongerwo enyika ndozvekutiza vanhu vazhinji muzimbabwe. Saka vanhu vese vari kupapa pabhodha hakusi kuda kwavo nyaya yehurumende yedu yeudzvanyiriri iyi. Inini ndiri DVD ndiri kuno kusouth africa.
Kwazovai kwazovai makadiko vashamariri vese vestudio 7 narogoredzwa ndonzi Prosper ndiri kuno Cape Town. Dango kutaura panyaya yekubatikana kwatiri kuita muzimbabwe. Vanhu muzimbabwe vari kutambura vanhu muzimbabwe vari kutambura zvisingaita. Dango ndiri kuna South Africa but unotoshandira mahara nenyaya yekuti unenge uchibetsera vanhu vari kumusha vanhu vari kutambura kuzimbabwe. Munhu anonzi munhu anga agwayauya hapana zimbabwe yaachagadzira. As long as ichingova ZANUPF zimbabwe haisi kuzova right haisi kuzonaka zimbabwe. Kana ichingova ZANUPF chete zimbabwe haisi kuzova right. Kuna munhu achagadzira zimbabwe kana ichingova ZANUPF havasi kuzokwanisa kugadzira zimbabwe. Ngavambosheyawo mazano neMDC vambosiyirawo vamwe vagadzire nyika timboona kuti zvoita sei. Kutonga nyika 40 years vachitongowedzera zvouraya munhu angagwa hapana chaachagona vese ZANUPF yese hapana chaachakwanisa kuita. Tatenda.
Makaita wanu makaita wanu mativi mana ose enyika pasi rose nechiziviso pano chiziviso ndechebato rezande richangobva kuburwa Zimbabwe African National Democrats iri ibato riri kutungamirirwa nevana vari mukati menyika yeZimbabwe pamwe chete nevana veZimbabwe vari mudiaspora vana vashungurudzika vana vari kukumbira vabereki vose nezvizvarwa zvose zviri mukati menyika nekunze kwenyika yeZimbabwe tichiti nezande zvino zvinoita nezande tinokumbira rutsigiro kune mimose vana veZimbabwe zvirwanzvarwa zveZimbabwe kuti mutsigire bato iri. Chinangwa chiri chekupinda mumakwekwe 2023 harmonized elections. Zande ibato richaregister neZimbabwe Electoral Commission by May June iro gore rino. Tinokumbira rutsigiro isu vana veZande tinoti nezande zvinoita nezande tashungurudzika zvakwana ngatimire nemakumbo edu tese vana veZimbabwe tibatane tiite chinhu chimwe chete zvandi haisarudze ungava uri muNdevere uri muShona uri muChangana uri muSotho as long as uri mwana weZimbabwe tinokumbira kuti uye ubatane nevamwe tiite chinhu chimwe chete 2023 zvandi muOffice tichinja chimiro chenyika izvezvi inova yashungurudzika matenda
Pa Studio 7, makati vashamarari vedu Studio 7, tinofara nenhaudza munotipa, ndichiti Happy New Year kwamuri mese, vashamarari vedu, makasimba here pa Washington DC, apo. Vanhu vari pabhodha vari kutambura kudzoka, handizivi vichavava vavinga kumusha kuti chii. Taingotumira magirosari mari asi ivo vongoda kungokwira bhazi kuti kwai ndingoenda kura bhazi ndaenda kumusha zvino nhasi ndezvipi basa vachawana razuwa nemwa takandovhura mabasa musi wa4 takandotanga basa kare musi wa4 ivo vachingova pabhodha vakangoti vavava undundu zuva vho muripo pabhodha basa kunoradopera kuuya kuti utange kuritsvaka pakaoma necovhidi pakatoipa chaiko chaiko ivozvo vakanga vaona kuti covhidi yarura iyi yafunya chisero pazimbabwe vakava vachaenda kunodiko kuzimbabwe ko very sorry vasikana navakomana basa rakatodliwa nembwa kuno tichogara henyu ikoko kumusha mutooneswa nhamo namunangagwa
makadiko kustudio 7 uko makadiko kustudio 7 chinochitenda chaizvo chirongwa ichi chichi tabva nechokurefu ava nanonzi vana monzora avava zvakatosora nagonzo nachimwai kubva itofungwa kuti buda pamwe ane mumwe munhu ari kushanda naye asingazivi kuti monzora uyo igaitende kumaelection ndopavachaona kuti uyo ufana uyo kanobhutsura sei tovachaona kuti kachakanovabhutsura sei kakwa vanofuririka nevanonyepera kuziva vanhu ivavo ndimupamumbe ndimupamumbe ari pajobhe zvake paari kutaura ari apa ndimupamumbe ngezve rimuka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
chikwata chake chezambuko nekambo murambinda sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mana ane makumi mana nevatanhatu 446 rimwe sangano rakazvimirira robatira vanhu kumasvingo. Vebato reDemocratic Party muAmerica vari kukurudzira kubviswa pachigaro kwava Donald Trump. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.